A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, August the 31st, 2017. Welcome to the women's segment, the women's roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And tonight on the Women's Roundtable, we are looking at the solidarity rally held by ZANU-PF in support of the First Lady, Amai Grace Mugabe, after she allegedly assaulted a 22-year-old girl, Gabriella Engels, in South Africa. After finding her in the company of her sons, Robert Jr. and Belemaine, in a South African hotel. We're also looking at the role women play, those in the arts, in communicating political and social issues. What are your views on the issue?
And to join our discussion, you can call us on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
And a live talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930-13860 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But for you ladies out there, Thursday is your day. Pano pachina chemadzimai musakanganwe.
Linga kosha olesine lobo mama asihluzeni bo mama kulapho esithola khona uhlelo lwethu longo lesine. Don't forget to like our Facebook pages on VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7 as we are now live streaming. Join in the conversation right now.
And on the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com and www.voashona.com and www.voandebele.com. Welcome if you're just joining us today on the Women's Roundtable. We are looking at the solidarity rally held by ZANU-PF in support of the First Lady, Amai Grace Mugabe, after she assaulted a 22-year-old girl, Gabriella Engels, in South Africa after finding her in the company of her sons, Robert Jr. and Belamine, in a South African hotel. We're also looking at the role women in the arts are playing in communicating political and social issues. What are your views on the issue, PJ?
And today, the South African president, Jacob Zuma, was quizzed on the role he played in facilitating the awarding of diplomatic immunity to the First Lady, Dr. Grace Mugabe. This is what he had to say.
With regard to Mrs. Mugabe, now, I'm not a lawyer. I don't know the point of law. And I was not involved in this process. How it has been done, I would be lying if I speculate. What were the facts that were put? Because I was not in that department dealing with that matter. So I'm not going to give you an answer that is not there. Thank you, Deputy Speaker.
Honorable Tlowama.
That there was the South African President, Mr. Jacob Zuma, on the immunity, diplomatic immunity offered to First Lady Grace Mugabe of Zimbabwe. And from what I heard, he actually dug the question three times before he could be pinned down to answer the question.
Yes, very interesting there. Mm-hmm. And we had him giving his signature laugh at the end of the statement that there from Mr. Zuma, the president of South Africa. ZANU-PF yesterday organized a solidarity rally for the First Lady Grace Mugabe, which she did not attend. And critics are questioning the relevance of such gatherings. So that's what we're going to be looking at here, PJ, and also at the role that women in the arts are actually playing in communicating political and social issues too. What are your views on the issue? Over to you, PJ.
Stand-up comedians are having a feast or a good time going on about this issue here. Yeah, siyalambulela uhlelo lethu lalamhlanje uhlelo asihluzeni bomama alapho ke esikhangela izangkataze izandhluphe kanye lokuphumelela kwenhlelo zabo mama kungaba kusemabhizimusini akungaba kwezokuhlabela kungaba kwezompilo nje ekuphileni kwabantu sisithi asihluzeni bomama lamhlanje ke sikhangela ulokhe sikhangela udaba lolu olukankosikazi Grace Mugabe, umongameli Robert Mugabe. Yena ke ochiye echaye untombazana amthole elamadodana akamabili uBella Mine kanye lo Robert Jr. ewetheleni yakwele South Africa eJohannesburg. Ikho ke izolo ugcine ekhululwa akazanga abotshwe abotshelwe locala laloba nje abantu base South Africa bebefuna kakhulu ukuthi ngabe uyabotshiswa amiswe phambi kwemthethwandaba kodwa ke umongameli Jacob Zuma ucineke ukumbe ngithi uhulumende wakhe akwa Jacob Zuma ucine umnika isivikelo esediplomatic immunity ukuthi angabotshiswa ngicala leli lokuchaya untombazana. Iko ka abantu abaningi kuba khubile kakhulu abase South Africa kwakhuba labase Zimbabwe okokuthi amabandla aphikisayo kwele South Africa lamhlanje abebuzisisa umongameli Jacob Zuma ukuthi kungani uhulumende wakhe engabophanga unkosikazi iGrace Mugabe. Iko ke yena uphendulile ngemva kwesikhathi eside lokho bezama ukumbuza umbuzo omunye akumbe bambuze kabili kathathu ukuzaphendule esithi yena hayi yena asilogqwetha njalo akazi lutho ngalolu daba yena akazange angenele abamtshela abasedalela eParliament bathi vele wena uyamisaba umongameli Mugabe ikho ke uwenze njalo ukuthi unkosikazi wakhe engabotshiswa kumbe engamiswa phambi komthethwandaba ngaleyo ndlela ke uvumela ukuthi umuntu wonke aphume elizweni lapha aphuma khona abuye azokwenza santando elizweni lethu akubakhubile ngempela abakhuluma kakubi ngakho kodwa ke izolo ngase Harare edolobheni le Harare abalandeli bezano PF babe lokufola babe lomkhosi wokufola babuthana esikolweni sabo sezano PF besithi bona basekela ukuthi unkosikazi Mugabe akabotshwanga njalo besekela lokuthi wahamba wachaya intombazana lo okade isona kodwa ke abangakuvezanga ukuthi kungani echaye umntana wabanikazi engachayanga labakhe abantwana xa kade ifuna ukujezisa njalo yena ngokwakhe kade engekho embuthanweni nalo ukuthi abantu kade bezibuza ukuthi kade vele umbuthano lo kade ungowani sibisibili ukufola lokho. Asizweni intatheli izindaba yethu akathi khona izolo ukufolene kwabezana beF lokho.
Ingoma beziculwa beziveza ukuba ukhona okhulunywa ngaye lanxa engazange abethwa ngegama umsekeli womgcini sihlalo welinye icele labalwa impi yenkululeko elikhokhelwa unkosikazi Mandita Wepi Chimene. Umnumzana George Mlala uchasisele uZulu ngesiqokoqela salokhu kufola okubizwe ngesiphangiphangi. Wathi yena labanye bakhe bengasoke bambukela nje unkosikazi Mugabe ochazwe njengomama welizwe ethukwa mihla yonke. Inkulumo yalo zithi ngumgcini sihlalo uQobo wabalwa impi yenkululeko unkosikazi Mandita Wepi Chimene ilandule udaba lochefu ebikwa yafakelwa umsekeli kamongameli umnumzana Emerson Mnangagwa wagcina esiyakwelatshwa eSouth Africa. Oqondisa uhlangothi lwenhlelo zeZANU PF enguye njalo umphathintambo wezenzakala elizweni uDr. Ignatius Jombo uxwayise abekade bekulo mbuthano ukuba mabazithinte lanxa ekhuthaze amapholisa ukuba abophe bonke abasebenzisa indlela zakulezi nsuku zokukhulumisana ukuthuka lokweyisa inkokheli kakhulukazi umongameli Mugabe lomkakhe. Bebekhatshwe ngamapholisa abezanu PF befola bevelela ezigabeni ezehlukeneyo zedolobho ukuzabuthana esigodlweni sebandla. Isimanga ukuba amapolisa amanye ancitshe imvumo abasakhulayo bamabandla aphikisayo ukuyakwethula incwadi yezikhalazo zabo ehofisini yommeli wakwele South Africa eZimbabwe bekhonona ngokuvikelwa kwankosikazi Grace Mugabe ekubotshweni ngoba engumkamongameli phansi kwesivumelwano se-diplomatic immunity. Bekuleziphathamandla zikahulumende, abaphathintambo abambalwa abangamalunga njalo e-Politburo kanye lozulu embuthanweni lo owenzelwe e-ZANU-PF headquarters lapho bekuchaywa izilogani zokuchothoza ukungezwani lokufuthelana ebandleni.
Ye lo ke ube intatheli zindaba yethu uMavis Gama laye kade khona lokhu kusenzakala ukufola kwabezana PF izolo besekela unkosikazi iGrace Mugabe kodwa akakukhulumileyo lapho engunye ngubambile ukuthi balisile ukujengisela kwabe kwabasakhulayo abenera ukuthi labo bajengisele besekela unkosazana Gabriela Angels onguye wachayayo kwale South Africa unkosikazi Grace Mugabe. From what I understand, Mav, from our reporter Mavis Gama, mm-hmm. she was saying, ironically, yesterday the police barred the Naira youths from marching in support of Gabriela Angels, which they wanted
in
to
a counter
go, counter yeah mm. counter march to Miss Grace Mugabe's
very interesting there, PJ. I think you know that's what's coming from the ground where people are actually questioning that what's behind all these matches because like you're saying one of our reporters on the ground they were saying there was actually another match that was organized by Naira
yes. saying,
and they were denied permission but ZANU-PF went ahead and actually had their own match. So that's what we're discussing here and also just the role that women in the arts are playing in communicating such happenings in political and social environments. Kune avo vachangopinda muchirongwa chedu nhasi pano pachirongwa chedu cheWomen's Roundtable. Tiri kutarisa zvakabuda izvo nezuro pamusangano weZANU-PF apo vaitsigira mudzimai wemutungamiri wenyika Amai Grace Mugabe. Pane zvakaitika kuSouth Africa uko Amai Mugabe vakawana kwa ivo vachirova musikana kana kuti tsvara kadenga wechidiki Gabriela Angels mushure mekunge vaona mwana uyu ane vana vavo vakomana PJ Chatunga na Chatunga Bellarmine na Robert Junior. Saka ndo zvatiri kutarisa izvozvi kuti zviri kufamba sei uyezve zvakabatsira here kuti vange vane chiitiko ichi uyezve tiri kutarisa kuti mabasa ari kuitwa nemadzimai anoita zvemitambo akakosha sei munyika tichiona kuti vari kuwanikwa OPJ vachitaura nyaya idzodzi dzezvematongerwo enyika pamwe chete nezvimwewo zvetsika nemagariro edu zuva nezuva. Regai timboenda kune mutori wedu wenhau Thomas Chiripasa anga ari kuchiitiko chanezuro tinzwe kuti zvakafamba sei.
Zuru nezuru zvenhengo dzeZANU-PF zvabva kumativi mana enyika zvafora kubva munzvimbo dzakasiyana siyana muHarare nhasi zvichiratidza rutsigiro kuna Mai Mugabe pamwe nemurume wavo vaRobert Mugabe murongwa warongwa nechimwe chikwata chevaimbo vavarwi muhondo yerusununguko chiri kutungamirirwa naMai Mandi Chimene pamwe neprovhinsi yeHarare mubato reZANU-PF. Mushure mekufora kwadzaita uku dzakatakura zvinyorwa zvakasiyana siyana zvanga zvitsigira Mai Mugabe nhengo dzeZANU-PF idzi dzanoungana pamuzinda webato radzo pazotaurwa mashoko nevamwe vevatungamiri vemusangano uyu. Zvimwe zvezvinyorwa izvi zvanga zvichitsoropodza tsvarakadenga yekuSouth Africa muzvare Gabriela Angels avo vanonzi vakarohwa naMai Mugabe masvondo maviri adarika mushure mekunge vavawana vaine vanakomana vavo vaviri Chatunga Bellarmine naRobert Mugabe Jr pane imwe hotera iri mumusha weSandton muJohannesburg. Chimwe chezvinyorwa izvi change chakanzi Angels haazi ngirozi tinoramba takamira naamai vedu. Vachitaura pagungano iri Amai Chimene vati havadi kuona munhu anotosvorana naMai Mugabe vachiti anenge ada kutuka Amai Mugabe avo vavafananidza nambuya nehanda anenge atukawo mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe. Mumashoko anga achita kunge akanangana nemutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaAmazon Mnangagwa avo vari kufungidzirwa kuti vakapiwa chikafu chine muchetura pamusangano wakaitwa navamugabe nevechidiki vebato ravo kugwanda masvondo matatu adarika. Amaichimene vatiwo vanhu havafaniri kuti kana vachinge vakuvadzwa kwavanenge vari voya vachiti vakuvadzirwa mumusangano. Amaichimene vatiwo vamugabe havasi kuzosiyira mudzimai wavo matomhu sezviri kufungidzirwa nevamwe mubato rezanupf vavanoti vave kuswero tisakaramata namai mugabe vachivatuka padande mutande mumisangano yavanoita pamwe nemavanofamba. Zvichakadaro, vanotungamira boka revechidiki muzanupf vakudzanai chipanga vati vanoramba vakamira namai mugabe kusvika zvanaka.
Tanga tiri kukupai apo zvakaitika nezuro kumusangano wezanupf wokutsigira amai Grace Mugabe pane zvakaitika kuSouth Africa. Uyezve pakutanga pechirongwa tanzwa isu kune mutungamiri weSouth Africa vaJacob Zuma vachitaura ivo pamusoro penyaya iyoyi yediplomatic immunity. VaZuma tanzwa PJ vachiti ivo ivo havasi gweta uyezve havana kunge vane ruzivo kana kuti vanga vasiri pakati penhaurwa dzakaitwa kuti amai Mugabe vopiwa here diplomatic immunity kana kuti kwete, asi vamwe vari kuti
ende kasekero kamwe kavaita kaya
vabva vaita kamwe kasekero kekuti vazhinji vari kubvunza kuti vaZuma vanga vachirevesa here paya kana kuti vangoita ivo kuti vanzvenge mibvunzo. Regai timbochingamidza vari pano palive feed yedu. Tinochingamidza Willard Zvidzai ari kuti Solidarity Rally Santa Mount say there is no rule of law in Zimbabwe. Some people are more equal than others. Moses Shumba, how can Zuma say that? Tinasisi Hilda Mkomo vari kuti vabva vataura vanendebele pije nichakupa kuti uverenge. Willard Zvidzai vataurazve kuti Zuma is out of words. Leader of a country cannot give a satisfactory answer to his nation on at the world at large. Ndobva vata izvo hazvinaundifadza izvi. Kana muri pano palive feed yedu dzvanyai pakanzi share tione takawanda. Gideon Mahuka Zuva ari kuti yes, what Dr. Maisei did is disgraceful, but I think the issue was a civil matter which was hijacked by people who purported to represent the girl. Vaenderera mberi vachitaura zvakawanda. Achimwene Manyadza vari kuti watching in Chipinge, achimwene kwakadini kuchipingeyo. Hilda Nkomo ndabva ndaona achimwene vabva vadzvanya apo pakanzi like. Aiwa, saka tinoona kuti muri kutinzwa. Hilda Nkomo ari kuti so true, this was disgraceful as a mother of the country. Watching Mike Matena Orizidzo ari kuti watching from BW. Setswane Mandividzi ari kuti vabva vataura ivo kuti zvakamira seiko ikoko. Tselani Mavindidze mai muga ndofunga ari kuti aiwa havasi kufara nezviri kutaurwa izvo naDr. Amai. Paul Mujuka ari kuti ataurawo zvimwe pamusoro paamai vari palive feed iyo, hatikurudzire kunyombana kana tiri kutaura isu nezviri kuitika munyika. Tauraiwo zvinobatsira uyezve hatidi mazwi anonyombana. Atwewo Nyakuritira ari kuti watching from Durban. Tina Gordon Pangeti who has just joined us, Priska Butau ari kuti tee, aiwa tinokuchingamidza imese muri palive feed yedu. Uyezve kana muri kutinzwa dzvanya ipapa pane malike nemalove tione kuti aiwa muri kutinzwa. PJ, I think regai timboenda kune tane mumwe. Ndiri kunzwa kuti nemumwe munyarikani wedu ari pano, saka regai tiende kwauri tinzwa kuti vari kuti chii.
Siyakwamukela Nkosazana Victress Matutu.
Yebo mani, njani?
Hayi, nyaphila. Kunjani khona ngapha eSouth Africa?
Hayi, South Africa kuright.
Ye. Limuzwile umnumzana Jacob Zuma ebuzisiswa edalele ephalamende ngalolu daba lukankosikazi Grace Mugabe. Khona ngapho ungasitshela ukuthi abadabuka eSouth Africa, izizalwane zeSouth Africa zizulubona njani lolu daba, njalo lani abaseZimbabwe abasebehlala eSouth Africa alikubona njani?
Bengimlalele uba uJacob Zuma ekhuluma over i-diplomatic leyo nikezwe umama uGrace Mugabe. Ngathi uwehlulekile ukuphendula ngendlela mina ngedwa ebengicabanga ukuthi uzophendula ngakhona. Akanikezanga i-straight answer njengomongameli welizwe. engicabanga ukuthi nama South Africans amaningi akubona kanjalo ngoba bayacabanga ukuthi njengomongameli bezobanika at least i-explanation ezwakalayo ukuthi kungani kwenzeke into enjalo.
Yeah.
So impendulo yakhe ayisuthisanga abantu abaningi.
Yeah. Abese abaseZimbabwe bona lokho belomqondo munye ukuthi basengozini yokuhlaselwa ngabantu base South Africa.
Ya sicabanga ukuthi sisengozini efana naleyo ukuthi singahlaselwa bekuzoba lula ifu bekuhambe ngendlela yomthetho ama South Africans kumbe hambona umama uGrace Mgabe kumbe siye enkantolo bekuzoba lula ngoba bezathi umthetho udlala indima yawo but okwamanje ngoba bawubonanga umthetho udlala indima yawo ngendlela kade be expecta ngakhona or ngendlela abafuna ukuthi ngale kwenzeke ngakhona kusengenzeka ukuthi bacabanga ukubhodlisela kithi ngezinto ezifana nabo xenophobia.
Yeah. So lokho besithi ngabe uyabotshiswa lalo basokwedlule isikhathi eside kangaka njalo sebuyele eZimbabwe.
Angicabanga ukuthi vele bengathi kangabotshiswa nje bona bebevele befuna ukumbona siye enkantolo. Lokho kungaze kube yisikhathi esinganani kodwa basafuna ukumbona siye enkantolo ngokuthi I think you ngakuba banezindlela zezenzi aphila against le diplomatic immunity njengoba uGrace Mgabe.
Uthinike ngalabo abafole izolo betshengisela besekela unkosikazi Grace Mgabe sithi njengomzali akumele ajezise abantwana nxa lapho ebathola bezowona.
Umzali uyabajezisa abantwana maye bathola besona kodwa kuyabe sokusiya ukuthi sijeziso bani lesumzala asinikeza abantwana njalo abantwana labo abanikeza isijeziso ubathole besenzani. Esikhathini esiphila kiso njengamanje akuselula lokho lokuthi besithi umntwana ngowawonke umzali njengalokho bekusenzeka kudala ukuthi umntwana ubengowawonke umzali ma umntwana etholakale sona umzali besika discipline lowo mntwana omthole sona kodwa kule case kunzima ngoba umntwana lo ube ngoni eyedwa ube kufike kwathaya abantwana bonke besizathu bebe disciplinewa kodwa uma uthayo yedwa ube disciplinewa esona lobani.
And njalo nxa kuyikuthi vele umthela uswazi umntwana umthela uswazi ngothando awusoze umlimaze kangako.
Ya amanxeba abonakale ku Gabriela Angels ayabonakala ukuthi ebengathayela ukuqondiswa ubethayela ukuzwisa ubuhlungu kulo mahluko phakathi kokuqondisa ingane lokuzwisa ingane ubuhlungu. Umama othaya ingane yakhe akayithayeli ukuyilimaza loba ukuyibulala kodwa uyayikhuza akayilimazi ngendlela le esiyibonileyo.
So uthini-ke ngalabo abamsekelayo lo unkosikazi Mgabe?
Mina ngokwami angicabangi ukuthi abantu abamsekelayo bamsekela ngoba bemsekela. Ngoba akekho umuntu opheleleyo kahle ngingakubeka ngaleyo ndlela ukuthi ongayisekela le nto. Basekela nje I think bacatsha ngokuthi basekela umuntu kodwa sekungenzeki ukuthi kube le ndaba zezombukazi opolitically ekusekeleni kwabo. Ngoba umuntu nje his or her five senses angeke ayisekele le nto eyenzekile.
Yeah. Hayi bamba khona phecingweni nkosikazi umbe nkosazana nzaphambanisa.
Nkosazana
umathuthu.
Yebo.
Wakulungile. Bamba khona phecingweni saqhubekela phambili ngohlelo lethu. Ngikunike ithuba kumavelas.
PJ tininge tine mumwe munyarikani amai Hilda Nkomo vari panhare vari ku Britain vada kutipo pfungwa dzavo. Amai Nkomo pinda yenyu muchirongwa mutipo pfungwa dzenyu.
Maita yenyu zvisimavelazvo.
Yeah, taura yenyu.
Thank you. Inini semubereki zvakaitwa namai Mugabe samai venyika it's so disgraceful why ndichidaro vaifanira kuziva ivo chindiro chavo samai and that part of it she went into another country to fight someone which wasn't fair in a public place and after all when she went to South Africa share the mission to go there carrying that cord which she used to hit that girl, the innocent one. No matter, let's say if she was a prostitute, you can't do that to someone. She was going to report or do something, to get down and ask you, who are you, or whatever. Not just to come and get someone and just to hit someone, not even revenging. I don't think it was fair. If you are a married person, having a husband who is beating you day and night, you feel like you are scared. So no matter whatever is happening, people in Zimbabwe, I don't think this support, it was because they are happy. They are being abused, and after being abused, they are being abused.
Aiwa, Mainkomo, tinotenda ipapo ndanyatsonzwa kuti chokwadi muri kutaura nemoyo wenyu wese. Asi mamboti gaga neshona kune avo ndanzwa mamuchimixa mapinda mushona mudevele muchirungu manga muri kugona chaizvo. Muri kunyatsotaura saamai. Mungoti ga.
Ndichirwadziwa ka. Tinenge tichifunga zvinonyadzisa. Munozve here kuti vana vedu vari muZimbabwe, 3/4 of maZimbabwe. Ndasakarinisa mabasa kumusha. I'm talking this because Daka school and Chiango with Amanda, Yanguay Wondo. Bavana Zara, after all, Avana Mabasa, from 1980 up to today. Babu Kodiram South Africa, Namuka Zukengesa, Mongusan Zimbabwe, Mugazuki, Mikao, but you are not Kangani Sira Ramivan. Yes, for our Vana, I didn't know how to myself to be.
Imimi muri kupi Mainkomo imbotipewo nhoroondo yeupenyu wenyu wangu angade kuziva.
Imimi ndiri kuno UK. Tiri muno isusu tiri vauyi takauya muno munyika. Asi tinotoriwo nekobvere yedu tiri munyika yavo takauya kuzoshanda.
Aiwa. Aiwa, tinotenda Mainkomo. Ibobatai makadaro nekuti tuda kumboenda kune imwe video yedu yatinayo yatapiwa isu takumbira kubva kuBus Stop TV. Vakaita ivo video yechiitiko chanezuro, saka tuda kumboenda kwavari. Tinoona video yanga iri kuitwa iyo neanoita zvemutambo Muzvare Gonyeti. Samantha Kurewa angari kuita iye video asi ndeye Bus Stop TV takumbira kubva kwavari vakati tiishandise regai timboenda kwavari tione zvafamba sei.
Yeah, me now. Yo, my then. Ndakati mageta yenda. Vamwe vakafane kundiseka. Tinasi zvese zvakuyenda. Chapresa. Vura hakuna. Mageta hakuna. Mabiri. Kanzuru vaita takura. Mabasi hakuna. Malift hakuna. Makwati. Tora piste pakutakura. Makwati hakuna. Mashet hakuna. Mageta hakuna.
Nasi tiri pa Zanu PF headquarters pa muzinda we Zanu PF. Apo my youth is ari kuita solidarity march ya Dr. Amai. Ngatitaure nemaizvi zvisinzo kuti vari kuti kudi. Makadenyu mukoma. Makadenyu.
Tiri pedu.
Ndikumbira kuti munditsanangura chii chiri kumbonyatsoitika pana.
Taya kumachi.
Imachi echi.
Ya momsi. Yeah, taya kuti uradza vanhu vekuze kwenyika taiwa momsi edu tinovada chaizvo. Atina pomerwa nawo zvinzwe zvakarongeka kuno Zimbabwe.
Ndikumbira kuti munditsanangura kuti nhasi panapa taunganirei iprogramu ichi iri panapa.
Programu iri panapa tauya kuzotsigira mutungamiri wedu Comrade RJ Mugabe. Saiye wakabva nesu muhondo akatungamirira nanhasi utungamiri hwake hatina chatinosora. Anotungamiri hwakanaka hunofadza munhu wese. Anga asina munda, ano munda. Anga asina kana chokudya, ano nachokudya. Chinotifadza kuna president chokuti kana kukaita nzara, pakaita program yekuti papani nzara gore rakapera. Munhu wese, hakuna Zimbabwe yese kukasira kutumidzira chikafu.
Saka program inoende yekuti vanga vane nzara takuwanawo chikafu here?
Aiwa. Wong is part of it, but isis tinoda kuti kutsigira utungamiri wa President Robert Mugabe.
Mimi sa youth leader zvanga zvinobatsira chi like sema youth e Zimbabwe zvamaita nhasi.
Zvataita nhasi isu se youth league zvinoita kuti tinzwe manyuku nyuku nekuti isusu se vana se youth league tinoti isusu pana mai ndo pane mwana. Panotarwa sara mai Mugabe tese tinowanikwa tiripo sevechidiki. Zvinotorwadza vechidiki kuti vange vasipo panotarwa sara mai Mugabe. Isusu tiri vana vamai Mugabe, tiri vana vamugabe, tine vabereki vedu vairi munyika munomu. Baba ramai Mugabe ndo vabereki ve youth league yemusangano weZANU PF. So chese chine chekuita namai vedu tinowanikwa tiripo sevana vacho.
Ichi changa zvichinyatsoitika imachi ichi yange ichitwe
vanhu vakazara pano nepamusana pekuti isu sema comrades akarwa hundo yerusununguko tatarisa taona kuti vanhu vanenge vakuita kuchirasika pfungwa nevamwe vedu makomrades akarwa hundo yerusununguko vachazivi nekuti vari kuitei vakutuka vakuzvishora even basa ravakaita havachati kuti vakasunungura vacho vato respect at all. Saka takati matukire avakuita kutuka baba kutuka mai zita rakufamba nderekuti wo veterans have denigrated Grace Mugabe, wo veterans have said Mugabe must go. Ndo zvatafambira chete hapana chimwe.
Alright.
Yes.
Yeah, tanga tichiona mabhana anga akasimudzwa kunzi Good to South yati pasi neAfri Forum. Munganisana ngoro zvinombonyatsoreve kuti Afri Forum.
Amen, havo vana ivavo vakawanda wanda vanotozivana ikoko. Because pano mwa kufunga kufoma zvimapato, vozvipazita, vachinyepera kunge forum yekuita other things. Instead, iri nzira yekupinda mupolitics. Saka ukatoona vakutoti pasi nayo vatozivana kuti wrong forum. Yes, and I'm going to go to the Basan National because those years and PF.
Ah, Banarakans, Afri Fora, Kanarakasimus, what, Rambo, Rona, and this was the Outmarona Papi. This was Jedu Jatas and us. This is Zimbabwe. Zimbabwe, any border to border, some better to the Popo.
Any mama.
Ndiripo magadi enyu.
Ndrukona, Nasi, Vente, Chirumbanya, Tetika Banap.
Ndiyem sanga na wedi wezan PF.
Ini echi, imachi echi.
Izo, alisati tanzwa kuti imachi echi.
Ndaona makabata chaganzi Gutu South, pasine inoti Afri Forum. Afri Forum chumborichi.
Afri Forum, chinozikanwa ni wakaro kukutu. Ndiwa nuzi.
Okay. zvai baba Afri Forum zvinombonyatsoreva taona makati gutu South yacho pasi ne Afri Forum.
Afri Forum zvinoratidza kuti tunga 3 forum yekupiche gutu kwedu katonga tiri kuku. Ngati yatinotikade chitedzera tiri kuku.
Yeah. Aiwa tinotenda maita basi. Right, nofunga mazvinzura ma youth zangachita solidarity match ya Dr. Amai Grace Mugabe. Gonyeti reporting for Bus Stop TV News out.
Aiwa tutora mukana uno kutenda Bus Stop TV nekunge vatipa ivo mvumo yekuti tishandise zvavakaitawo nezuro vakanga vari ku solidarity match mazvinzwira mega. Saka ndo zvimwe zvatiri kutarisa ipo pano kuti zviri kuitika munyika iyi, madzimai vari kupindawo sei panyaya idzodzi dzemitambo nezvimwe zvakadaro. Tanzwa vamwe vachitaura PJ tanga takateerera kuti vanga vari kunyatsoziva here zvavanga vafambira. Tatonzwa kunyangwe ivo vanga vari kuronga vaedza kutsenga-tsenga mukanwa kuti vataure kuti sei vanga vari pachiitiko chanezuro. Asi ndozvimwe zvatiri kuzeya nhasi kuti tione kuti zvakamira sei uyezve zvinorevei mune ramangwana nyanya kuupenyu hwemudzimai hwanhasi.
Wati ngibuyele kunkosazana Matutu. Wena ke ubulalele lawe lapho bekhuluma abakade bexoxwa labo ngugonyeti. Abanye bebevele bengakuzwisisi lokuthi balandeni. Ubona njani wena?
Ngicabanga ukuthi abantu bayasetshenziswa.
Yeah. Ikakhulu abasakhulayo lapho.
Yeah, abasakhulayo ngizile lo mama obekhuluma lapho. Mina njengomuntu omele inhlangano yabomama, kungizisa ubuhlungu ukuthi abomama they are being misled. Bagcina besenza into abangayazi ukuthi bayenzelani. And namanje bakuthiwa bathi phansi ke-Afri Forum, abakwazi nokuthi i-Afri Forum le abathi phansi ngayo kuyini.
Kuyini mpela mpela.
Into engiyi-understandileyo ukuthi abakwazi ukuthi nxa kuthiwa phasi ne-Afri Forum, yini i-Afri Forum leyo. Bavele nje bafika batshela ukuthi kuthi kune-Afri Forum noma ilwisana nalokho okwenzeka eSouth Africa kumbe kwenzakalani, but abana-idea ukuthi yini le okubonisayo ukuthi le nto abayizile lapho, le nto abayikhulumayo abayazi, okuzisa ubuhlungu kakhulu.
Ngoba
sisasolela sithi abantu basupport into wrong kanti abakwazi ukuthi basupport into wrong.
Kuthi lapho nxala nalapho sokuvotwa ngomnyaka ozayo yibo abantu abazabe bevota bona laba. Kule nto ezaphuma khona lapha.
The fact that laba abantu abazazi kuqala ukuthi bona bongobani, abakwazi ukuthi benzani, kufana nje lokuthi angazi noma ngingababiza ngama-studio noma ngithi yini, because loba besiyovota abazi ukuyavotela ukuthi bafuna ini bona. Bazovotela ukuthi kuthiwa kabenze ini. Okuyithi elungelweni labo lokuthi bazikhethele, abalali ilungelo lokuzicabangela kahle kahle. Engilwa lakho mina kakhulu ngikubo mama ukuthi omama kumele bazimele, bafunde ukuzicabangela, afunde ukuzenzela ulutho ngokuyinguye kwakhe, angayenzi ngoba ubani ethi kayenze kanje. Laba bantu abakwazi ukuzicabangela, abazukuyavota ngoba bafike bavota ukuthi mina ngikhetha lokho, bazavota ukuthi kuthiwe kangenza ukuthi.
Mama konapho ecingweni mama.
Zvakaoma yaiwa ane nzeve azvinzwira vane meso vazvionara. I think tichiri namai Hilda Nkomo, andizoti muchiripo here panhare. Hello.
Hello, ndichiripo.
Ehe, mombo tipewo pfungwa dzenyu nezvataona pane vhidhiyo yanga iri kubuda. Taona vamwe vechidiki mayouthis anozikanwa semayouthis vanga vari kuti ivo vanga vasiri kutoziva kuti vanga vafambira chii. Uye zvapo tiri kuona mabasa ari kuitwa ivo nevari kuita zvemitambo kuti vakakwanisa kutora zvanga zvaitika musi iwoyo, vakakwanisa kutaurawo nevamwe vachinzwawo pfungwa dzavo. Kunyange zvava zviri kusekesa asi zvinodzidzisa mune zviri kuitika zuva nezuva kumusha. Tipewo pfungwa dzenyu.
Sisimavelasi, ini ndinoda kutenda Gonyeti nezvaakaita. Munoziva kuti kuinareta chinhu kunonakidza kuti anogzamisa pfungwa anoona mamiriro akaita zvezvinhu. Takatopiwa green light naGonyeti. Tendi so much nezvaakaita nokuti vanhu ava vakangouya vari murima zvazvo kungoenda kunzi vamwe vanhu vachidawo matisheti nemazambira nekukwidza mahara kwavanenge vanzirya yekusangana nokunodzika kana vachapuwa masikadi kana chii. But at the same time
kuya kwavarudza hakuna zvinoshanda. Sorry.
Aiwa, tiri kuona apo PJ vanenge vawana nhare yapinda pari zvino, asi tiri panyaya iyoyo, regai ndimboverenga zviri paFacebook page yedu. Ndiri kuona pane vari kunyora panapa. Tina Wills Sweeney ari kuti ndobvumirana naamai Hilda Nkomo zvizere, maBorn Free mazhinji havana basa. Marvelous Chisango, ndawanawo vane zita rinenge rangu panapa.
Hauswitira fevha here?
Apa ndaita fevha, nondangoona kuti Marvelous ndafunga kuti ndini
sazita.
Saka vari kuti hanzi handina munda ndipeiwo, ndofunga vari kutaura pane zvanga zviri kutaurwa nemayouths anga vari kuti vakapiwa minda nezano PF. Masola waDudula Mwandi ari kuti Dr. Amai vakarasha apo veAfro Forum vekwaGutu. Hanzi vari kutaura kuti zvakaoma apa, tiri kunzwa kuti Afro Forum ndeyekwaGutu, ndo zvavari kutaurawo panapa. Hanzi na Will Sweeney, it looks like vanhu vakangonzi endai kumusangano wezano PF, asi havaziye chikonzero chavakange vachifambira. Saka kana muri palive feed yedu pari zvino, dzvanyai pakanzi share tione takawanda, uyezve modzvanyawo malike nemalove kuti PJ neni tizive kuti muri kutinzwa here kana kuti kwete, nekuti dzimwe dzenguva tee tiri kungotaura PJ pasina ari kutinzwa.
Pasina ari kuteerera. Panonzi pana amai Mulochwa panhare. Tokugamuchirai.
Hello.
Hello.
Makadi kwa mai Mulochwa.
Ndiri kumakadiwo.
Aiwa, nhasi ndafara kuti mapinda muchirongwa, nekuti togara tichiedza nhare dzenyu dzisingabvumi. Munoona sei zviri kuitika izvi? Tinoona kuti nezuro takaona vechidiki vachienda kunotsigira iwa mai Grace Mugabe kune kuratidzira kwakaitwa, vachiti zvavakaita kuSouth Africa zvanga zvakanaka.
Ini ndingona kuti vanhu vanongoita zvekungochinhiwa. Nekuti vanhu kuti zvavanoita kuti ungazvitaura kuti unoti ndezvepfungwa dzake here munhu, haina ndionisa kuti ndezvepfungwa dzavana kuti vazhinji vanongoita zvekuchinhiwa senge kumusika kuya kwavanenge vari kumusika kuya. Vazvinongosvika pagedhi repamusika rotomira kutonzi munhu wese. Mabhazisika azara kuti anenge ari 5 here kana kuti anenge ari 6, ndozvavanotoita pamusika ipo kwavo. Saka vanhu nenyaya yekuti vanenge vachiti vanhu vanenge vachida mastezi mumusika muya kumupedza nhamo kuya ko, kana ukaramba kuti urambe kuinda hazvisi unototorerwa stezi. Saka vanhu hapana zvavangadomboita, vanhu vandoziva kuti tikasadero vana vedu vanofanha nzara.
Saka mai Mulochwa, imi muri kupi uye zvekwakamira sei panyaya idzodzi dzekuenda kumarali? Muri kupi imimi uye zvekwakamira sei panyaya idzodzi dzekuti madzimai vawanikwe vachikurudzirwa kana kuti kukokoredzwa kuti vaende kumarali nezvimwe zvakadaro?
Ini ndiri kumberengwa isi mureserva muno muzvavanoita vezvanhu vacho vanoshanda zvikuru sei nemasabhuku nemasekretari emasabhuku. Saka sabhuku unenge achiziva kuti choga choga chinenge changouya kudai mbeu kana kuti chini unototi apiwe vese nasekretari wacho. Saka ndio uri kufamba achitoudza vanhu kuti mangwana kumusangano kana kuti kune rali hakuna anosara here, mukasara hamuzopiwi chichini, nokuti vanhu vakatorere mazuva nekungopiwa zvacho zvavanopiwa. Kwedu kukuno munomu MP wacho wakambouya anonzi makosi mushongwane munomu East wakambouya akambopa vanhu mabagwe vaitwa ma5 kg. Akambouya vanhu vakapiwa kwanzi vakambopiwa raisi ma5 kg. Vakambouya zve akavapa futi raisi vaingogovana nekapu. Saka unoona kuti vanhu vanongochinhiwa, vangwane vachiti kwanzi tinohla nokuti kana tikaramba tinohla kurohwa.
Saka muchiona kuuya kuri kuita sarudzo dzemuna 2018, munoona dzizoitwa murunyararo here imi sevanhu vari kumaruva?
Kunokwedza hako hako hanzi kunyaya kuita mishonga yakanyanya, tongoona sokuti senge dzakapfuura dzanga dziri dzasina mhirizhonga. Asi isuwo tiri kungoudza vanhu kuti nokuti vanhu vane vachitiwo kuti isusu tive kumusangano kwenu tinohla chichini kana kuti mutire matishets tinohla. Saka isusu tiri kungoudzawo vanhu kuti inginda yekumusangano kwacho, asi vhoti yako sekreti yako mse kufota chete wengo za pokuita sepe kufotela. Noti kutubabude shuwa zesanya nguye isuswe NDC chikati msangani. Awamu uivani. Ena wanda huza kati msaenda.
Aiwa, paka naka ya maimu lochikwa.
Kwa wanda huza kati
msaenda.
Kwa wanda huza kati msangani, unu zingwa, unu zingwa muno. Bano ngo shizi ziba nizira zaka wanda wanda.
Aiwa, tinokutenda
ipijia. Aukulumi hini mamlo, nkosika zimulocho. Mbichani.
Yakhuluma.
Yeah. Wathi fahla fahla ngamafichane ukuthi khona ngapho kwenzakalani ngalolu daba.
Ngalolu daba ngapha abantu bayesaba abantu bayethusela banokwesaba kakhulu. Noma ukuthi thina MDC singabiza umhlangano. Yithi kuphele siphumayo thina ama senior. Abanye abantu laba bayesaba bazikhulumela ukuthi thina siyesaba ndalo singabonakala la sihamba lani. Siyesaba. Noma ukuthi abantu bakuvakathe ngase kusiwa ku-election so bayesaba. Ukuthi ndabonakale hamba lami sengo-MGC uyabe sesaba.
So lina lilamacebo yini eliwenzayo ukuthi likhange abantu ukuthi bedlule ekwesabeni la.
Thina siyabe sibakhanga ngokuthi hayi alright ngathi nalisesaba. Hambani nemhlangano lingabizela umhlangano nowezano hambani kodwa mzukwane wevoti please ukuthi ke lisithinte nami ke lisivotele bayavuma kodwa nxa ukhuluma lapho
ye kodwa ukwesaba yikho kukhulu
hayi into yokwesaba yinto abayikhulumayo ukuthi siyesaba ukuthi enxa sokuba ama-election kungavuka ukudlakela sizathaywa and njalo siyabuza ukuthi sihlala sitshela ukuthi kasifuni umuntu emhlanganweni o-MGC asifuni vele singafakazi ukubona ukuthi uyomhlangano ne-MDC siza kucwisha abanye basethusela kuthiwa siza kuxotha lapho esigabeni sakungumbani anti yabona
ye kodwa wena udaba lolo
lukankosiamaresa
ye udaba lolo lukankosikazi Mgabe lokuhamba ayetshaya intombazana loku abantu selike labakhuluma labo emangweni wakini bathini bona
ngana vele ngawazi lutho njengabezana walapha vele ngawazi lutho noma ukuthi kule zani ka dress G40 kule la cost ngawazi lutho ngakho kwenze kokutshelwa kuphela ukuthi bazokwazi ukuthi MP wabo ufuna phezele kwa East ukuluphuhla ngathi vele ngawazi lutho batshelwa yithi lemangala zingathi basebenzisa ama video emafonini balamangala sifuna sebebuthanele efuna ukubona
yeah
wabikiniso vele ngabavunyela ukuthi bavela zithini
aiwa maimulochi wanhasi ndimatigonera asi muramba makadaro nekuti chokwadi tinogara tichifara kana mapinda pachirongwa chedu uye zvitsvagai mamwe madzimai emunharaunda taura yenyu
netweki yangu ndofunga ndinongonetsa
aiwa nhasi muri kunyatsonzwika mwari anyatsotiitira atiitira nyasha nekuti muri kunzwika zvakajeka saka tsvagai mamwe madzimai emunharaunda mupote muchipindawo pazvirongwa zvakadai kuitira kuti tinzwewo kuti imi madzimai iyi vari kumaruva zviri kufamba sei
ukuze lavo vaqunge isibindi sokuti vakhulume emoyeni bakhona yini abalesibindi esinjalo
ma
bakhona yini abalesibindi esinjalo sokuthi bangakhuluma lasemoyeni njengoba nosithi bayesaba
abantu bayesaba bayesaba ngiyangize kodwa nabanikezi nihamba abaningi babembuza ukuthi wena wangena njani wathinithini ngabalayela ukuthi ngafuna ukungena ngabanika le namba zakhona kodwa nganzakembeze phela bekhuluma futhi bayesaba
bayesaba ye kodwa ntsho lina abe-MDC laqalisa uhlelo olokukhuthaza omama ukuthi labo bangene kwezombusazwe ngakini ngapho emangweni oyo akukasabalali na
abalapha bayesaba ngicela ukutshela ukuthi mina ngiwanti candidate khonapha esigabeni sakongumbani lapha since 2005 uncontested so akukhanyisa abantu bayesaba
abafuni khona ukulokota
Manyatsotaura amai mulochwa nhasi manyatsotifadza panapa ndozvatinoda izvimadzimai kuti potai muchiuya mutitaurira kuti zvii zviri kuitika ndirikuona mai mulochwa vari kuti vanhu vanotya kupinda mune nyaya dzematongerwo enyika saka ndosaka kazhinji
kachovanotya
aiwa tirikutendai tinovimba kuti tichange tiinemi zvakare mune zvimwe zvirongwa zvedu muve nezuva rakanaka
zvakanaka inendotenda netwek ndiye nongondikarama
aiwa nhasi manyatsobuda zvakanaka muve nezuva rakanaka PJ tine mumwe munyarikani Linda Masarira apinda pachirongwa Linda Masarira tokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu
makadii nyu vanasisi vangu vakuru vari kuwashington dc vatereri zvofara kuva pano zvara nhai
ehe tiri kumbotarisa
tinotenda kugamuchirai pachirongwa
It's always a pleasure.
Watikudza zvikuru anasisi.
Ndizvozvo.
Koma.
Vanayaya.
Vanayaya.
Magona. Tokuchingamidzai. Murikuwo tirikuona zvakaitika izvi nezuro tichiona kuchiitwa iko rally. Muharare imomo yekutsigira. Dr. Amai Grace Mugabe pane zvakaitika kuSouth Africa. Tipewo pfungwa dzenyu kuti muri kuona zvakamira sei. Toza kuti mamune zvimwewo zvamakaronga. Chimbotipewo pfungwa dzenyu.
Handidi kunyepera ini. Nezuro ndakanzwa kurwadziwa. Ndakanzwa kusvotwa. Ndikanzwa kuneta. Nei ndichidaro, chandirwadza ndechekuti vanhu vakaenda kunomacha vasingazivi kuti vari kumachirini. Nekuti vanzi endai munomacha mukatotarisa maheadmaster aya vanhu vanga vatovingawo musangano wemaheadmaster vachiti ndiri kunodzidziswa zvenyu curriculums rakanzi endai munomacha that is the level of desperation of Zimbabweans yekuti ndikasaregedza kunomacha uku basa rangu rapera asi ini ndine munhu ari close kwandiri wandisingagone kutaura panhepfenyuro akati podo handisi kuenda akapinda mota make akadzokera kumba kwake handisi kunomacha ndozvandisi kukurudzira mazimbabwenzi kuti ngatiambei kushandiswa ukashandiswa unowanei chero kanopiwa chidhora ziyacho ichakuraramisa here makore ese achauya aise yakakuita sei yakakubatsira kudaro pedzezvo chandotaura kuti ndakaneta ndakanekeswa nenyaya yekuti amai tinozviziva tose chero vasingati kuva pachena kuti vakarova vakarova ndosaka vakatsvaga diplomatic unit chinhu chete chandaitsvaga kwavari semunhu anozviita chize philanthropist handiti vaifanira kungoti no I apologize I am handiti hapana munhu asingatadzi hazvina basa kuti uri first lady here uri president uri ani at the end of the day we are all human we are hakuna munhu anonzi ari perfect anogona zvese pasi pezuva asi chitiko chanezuro handidi kunyepa chinhu chekuti chinosvodesa pasi rose kuti vanhu vakabuda kunoti tiri kunomacha nekuti amai vakarova munhu kusouth africa tiri kuratidza kuti tinovada chitiko chiya chinoratidza kuti vanhu vari kuti zvona hatina basa nazvo kuti mai vanofamba vachirova vanhu isu tinovada vakadaro asi chinozosvodesa nekurwadza ndechekuti vanhu vanga vari paya mukaona kana nyika zvireketa nebhastop tv iya vanga vasingazivi kuti vari kutsvagiiko ndopa ndinozodzoka ndichiti vana vedzimbabwe makakomborerwa mune nyika ine michero inevhu rakanaka inonaya mvura inodai inodai munozviti makadzidza asi sei tichizosvika pakudzikisirwa kudari kuti tichongoitiswa zvinhu zvatisinganzwisisi kuti zviri kuenda kupi zvichibva kupi zvizomira papi hakusi kuti vanhu havazivi vanoziva asi vanoti vanotya pedzozvo zvoti aiwa tiri makristu tinonamata asi bhaibheri rimwero ramunoti munonamata rinokuudza kuti fear is a demon kutya chairo idhimoni saka tochiti here nyika yezimbabwe inyika ine vanhu vakazara nemadhimoni ekutya
ndopaupindira ipapo muzvare yemasarira tiri kuona munyika pari zvino pane kutaura taura kwakawanda PJ tichitanga iro vhiki rino iri Panga pari kutaurwa nyaya ya zodwa wabantu. Asi takaona maZimbabwe ni ipo pano pa social media vachitsikana nekutsikana nekuda
kusikirirana.
Nekuda kusikirirana vachitaura ivo pfungwa dzavo. Asi sei tisiri kuvaona vachitaura pfungwa dzavo kana tiri kutaura zvinhu zvematongerwo enyika. Chii chiri kumboitika munyika?
Izo zvikutaura kuno.
Gumbura iyoyo vana chitsvangwa. Yekuti kana muchitarisa kana pa Facebook pangu kazvinhu zvichiti ngatirwoedzai kukurukura kuti Zimbabwe yachoda yakaita sei kuti tinokwanisa kuivaka sei vanhu havapinduri zvinhu zvisina maturo izvozvi zvanazodwana nani ndozvavanoda asi tikada kutochirichidza kwacho kurarama chekunoshotambudza munhu kuti aone kana mari yekombi chaya anenge asina kujusa cheiko kana data bhando racho rakaenda pafacebook kana ane mukadzi wemwana ngatotsvagawo munhu wekuti hei ndichimbonditengerewo ndimboti ndizvaenda pafacebook ndozotaura newe kana ari murume varume chavo vari kutokorokozototsvaga mabhandhuri iwayo muno muzimbabwe muno vazhinji vandotombotengerewo chochi nditengerewo bhandhuri ndigoro ndapinda pasocial media so the end of the day enda pasocial media pacho kunoita maconversation anoita kuti tionesane tivakane ndo zvinhu zvakakosha I was appreciated really, you know, when people start having conversations on social media which are meaningful, which will develop us as humans. Kuti tiri kukwanisa kuita izvozvo zvinhu zvisina maturo zvekurarama kwevanhu nekuti ndozvovanhu zvavane basa nazvo kana zvekusasimira kwevanhu asi tikutambura hakuna mari kumabhengi hakuna mabasa hakuna chi tikatikurukure nyaya idzodzo vanhu havadi kudzikurukura vanzi politics but at the end of the day politics dzinoaffecta kudya kwako prize yechingwa kuti wakwanisa here kuwana basa saka hapana paunofa wakati ina handiita zvapolitics because politics ndiyo inotoraramisa upenyu hwako inoona kuti wararama here kana kuti wafa chinondirwadza kuzvipatara cheko hakuna mushonga
Sisilinda tombokubata ipapo ndozoti zvechokwadi hana pari kurwadza muri kuda kutaura mafungiro enyu asi tine vamwe vanyarikani PJ ndiri kunzwa kuti maimukomo vambenge foni yavo yanga isanzwike mongotiti muchidimbu tipewo pfungwa dzenyu pane zvamuri kunzwa zviri kutaurwa naSisilinda izvi tisati taenda kwauri PJ
zviri kutaurwa naSisilinda zvinorwadza ndakudzai kuti nini I was matured during the war ndaiona zvese ende iye zvine izvi zvavari kugara vachitaura utongi huripo kuti nyika ndeyezanu nokuti vakarwa hondo hondo iyi yakarwiwa zanlafos nezipracos tese tanga tichiona vana chimbwito vaisika madzinai achirohwa munhu wese achiita kuti nyika ive zvairi but nhasika munhu wese akutarisirwa pasi zvakunge zanu yakangorarama namanayo zvinorwadza isusu tine vana izvozvi vasina mabasa vakapedza kuuvet vagere izvozvi vari kutengesa matomasi uvet munyika medu asi ezvine zvinonzi uya kumusangano wononzi pasina nhingi pasina nhingi vanhu vaya vari innocent but kana nyangwe iye mutungamiriri ari mutungamiriri kana wakanganisa unotiwo vedu chero ndiri mairemba hanzi ndosaka zvainzi kuvakuru kugota kunoda kwaamai kwevana kunodzima moto unotiwo ai wakarangurai bhaimboisa iwo kuitira kuti zvibharanse zvinopera maungoti zvese zvawaita vanhu vese wozi kwakwa chero vakatyikidzira vanhu vokurohwa vanhu tozvidziva kuti tinorohwa but zvinongorwadza kuti takufirawo here isusu tine maraisi munyika medu
ndaidi kubata ipapo nekuti nguva dzedu dzadyanana timboenda kuna PJ vataurawo nemumwe munyarikani kuitira kuti tichipeta nhaurwa yedu yanhasi PJ
Matutu ngile temba lokukona ecengweni sokusele imizuzu emibili nje kuphela
okay
wathi mbuze umbuzo lo okhulunywe ngunkosazana Linda wokuthi udaba olukhulunywe nguye lokuthi siyabona sixokozela enkundleni lapha ezebulenjini sikhuluma ngezabo zodwa wabantu kodwa singakhulumi ngendaba ezigqakathekileyo ezokuzithuthukisa ubona njani
iqiniso lelo abantu baxokozela kakhulu entweni engelamsebenzi bese ngiphinda ngivuma futhi ukuthi mhlawumbe endabeni ezinjengezo zombusazwe abantu balamadimoni obugwala la amadimoni obugwala okwesaba and can I please say this my last sentence
ameno nare dzavo PJ apo dzinenge dzabva dzaclipwa asi vanga vari kutaura zviri pamoyo pavo
madimoni iwaye kutya
to thank all our people that were on our live stream at the VOA, Shona. We really appreciate you. Sekuru Oswald Soko, I saw you, I couldn't read your message, but thank you for participating, and everybody was on the live feed, and also our guests who helped us look at the situation, Linda Masarira. We also had the Hilda Nkomo PJ.
Yeah, sibonge kakhulu unkosikazi unkosazana Beatrice Mathutu ekade silaye kuhlelo. Ngibongele njalo unare umaveje umaramwenze Gambiza udambudzo umsa wenkosi lo Messi Nkosi. Siyalibonga lonke Oliver Lerisayo mu president Jeremiah
and our marvelous Mhlanganya who is saying please share our live feed. Thank you.